Vachitaura pamusangano wavaita muHarare nhasi nenhengo dzakasarudzwa munharaunda dzakasiyana-siyana dzenyika kuti dzimirire bato ravo musarudzo dzeparamende dzichaitwa gore rinouya. Vabiti vati bato ravo rakazvipira kushanda kuti munyika muve neshanduko yechokwadi. Vabiti vati vave nenhengo zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% dzichamirira bato ravo musarudzo, kunyange hazvo vachiti vachiri munhaurirano nemamwe mapato anopikisa dzekuumba mubatanidzwa.
Chataunganira panapa, taunganirana nenyaya yekuti izvo ngatizadzisei zvatakawirirana kumandeo, ende kumandeo takati ngative nengano idzva panyaya yeopposition politics in Zimbabwe. Let's have a rebirth and a renewal. Let's create a new narrative. And one of the narratives yacho ndeyekuti tofanira kubatana semaopposition ese. So panyaya iyi tiri kutaurirana nemapato akawandisa anosvika ma22 muorganization yatakafoma inonzi Zimera, tirizvenhengo yeorganization yatakafoma inonzi CORD. Saka imomo takabvumirana kare kutofanira kufielda one candidate per every position. Saka if that is our agreement, every party must generate ma candidates ayo ainozonopa kudare dare rozochuza kuti aiwa. Vatoro ndiwo ndo vachamira kumwenezi, maimusipa ndo vachamira kumabvuku, kana kuti maimusipa vaakuita kansela vakupati. But each party must generate its own candidates and generate them early so that tipe macandidates edu mukana wekuprepare. So we are doing this for the coalition, tichizadzisa chitambe chatakapiwa nevamwe vedu.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakaudzawo vatori venhau kuti nhaurirano dzemapato anopikisa dzinofanira kupera mukupera kwemwedzi uno. Vamwe vadomwa vanosanganisira vanotevera vatatenda Chigwada kuHarare South, Evelyn Masaiti Mabvuku, Moses Manyenga Vana, Highfield West, Linda Masarira, Harare Central, Tarisai Musurudzwa, Epworth, vaWilliams Madzimure, Kambuzuma. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vakorokotedza vabiti nekukwanisa kuwana vanhu vanovatevera.
Ndichitarisa chirongwa chaitwa navabiti izvi, tinovacongratulata kuti vane vanhu vakawanda vavakwanisa kuwana vanokwanisa kuvamiririra mumaconstitutions ari muno. 105 people havasi vanhu vashoma, asi chikuru chatinotarisa ndechekuti pa105 ivavo vane vanhu vari kumashure kwavo here, kana kuti vangori nemunhu iyeye chete ari kumirira sangano ravo muconstituency iyoyo pasina vanhu vanokwanisa kuzomuvhotera kuti ave anopinda muparamendi. Nokuti tichitarisa maelections atakatarisa mu2018 haasi yekungoti inini ndafunga kuti inini ndine mombe dzakawanda, asi kuti une bhiza rinokwanisa kuzomhanya here richikwanisa kuzohwina muresi yacho. So vabiti tinovati makorokoto mune vanhu vakawanda kudaro iye 105, asi pane vanhu here kumashure kwavo vanhu 105 vavo vanokwanisa kuzosimudzira sangano renyu?
Vatondlana vatiwo kusarudza nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzeparamende kwaitwa navabiti inzira yavo yekuzvisimudzira munhaurirano dzemapato anopikisa dzekuumba mubatanidzwa pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Maonero angu inini ndeyekuti zvaiitwa navabiti izvi vanenge vachida kuti pavanozotaurirana nemamwe mapato vange vari papozisheni yakati simukirei, nekuti mamwe masangano avari kutaura navo kuti vaite coalition havana kana vanhu. Zvino kana vabiti vakwanisa kubuditsa 105 people, vanenge vachitoti kandi nevanhu vakawanda, tarisai ndaita potential MPs 105. Saka pakutaurana kwedu kuti anozotora chinzvimbo chepamusoro ndiani, ivo vatozvigadzika papozisheni yekuti ndine vanhu 105 wa potential MPs, saka nditori better than vamwe vanhu. Tumwe tumapati turiko tune vanhu 2 kana vanhu 3. Saka ichi chirongwa chaitwa navabiti, maonero angu ndechekuti ivo varoda kuzvisimudzira kuti vange vakaita semunhu ane huge following muno muZimbabwe.
Vabiti, vati sarudzo idzi dzisati dzaitwa, hurumende inofanira kuona kuti mitemo yose inobata sarudzo yavandudzwa, uye commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yavandudzwawo zvakare.
Chinhu chatikwadza steriki chekudai mwari atibatsira kuti tisote dheni tenge tisina dambudziko inyaya yekuti zeki yacho haisi independent, so isi kuzinera kukodhi nekunera takabvumirana isu kuti ngapave neindependent electoral management board inobva kusadik, inobva kuau, inobva kuun. Izvana makarau izvi ndezvechitsotsi, ndezvekubira vanhu. That's why ZANU-PF are happy with her. Chechipiri inyaya yekuti taitawana voters row, tikaona new zek, tikaona new voters row, zvokwadi ZANU-PF toirova senyoka yapinda mumba. So those are the two main things. Zvimwe zveelectoral act zvandataura zviripo zvazvo, asi izvi ndozvakanyanyo woma nekunyanyokosha.
Mashoko avabiti aya anoyo apo bato reMDCT riri kuronga kuratidzira mangwana richiti ZEC inofanira kuvandudzwa kuti sarudzo dzegore rinoya dzigoitwa pasina kugunun'una. Vabiti vati sebato vachashanda zvakasimba nemamwe mapato kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Iyo nyaya yakakosha because mwana weZimbabwe wese ari kunze kwenyika akatiza nhamo yeviolence kana kuti akatiza nhamo yekushaya mabasa. So asi kana uchinge wabva kuZimbabwe hazviri kuti wabva uZimbabweni hwavo. Constitution yedu, bumbiro remutemo yedu musection 67 inoti chizvarwo chega chemunomu, every citizen ane kodzero, ane right yekuti aparticipate mupolitics. So tiri kuti vana ivava vemudiaspora vane kodzero yekuvhota, zviri kuitikawo kune dzimwe nyika. Chazoshamisira paZimbabwe chii? But ZANU haidi vanhu ivavava, saka ichiramba isingavadi. Yeti iri kuda mari dzavo, mari mwezuro, chedumbu ichimupofu. Chachi neconference yemadiaspora nediaspora policy pano pasheraton apa. How do you want mari yevanhu vekunze asi musikadi kuti vanhu ivava vavhote? Toononge zvisina musoro.
Mashoko avabiti aya anouyawo apo sachigaro weZEC amai Rita Makarau vari kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kuzokwanisa kuvhota sezvo pasina mutemo unovasungira kuti vape mukana kune vari kunze kwenyika kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.